kune project yaka wanikwa nakansera wenzvimbo iyoyo, kansera weMGC. Saka ndokunge ataura naPA wenzvimbo yacho anonzi Priscilla Dube. Vakawana mainvesta avo machinese vakuda kumanasaro. Pazvangu iomera cheke nepekuti nzvimbo yavari kuda kuuya kuzomaina yacho inzvimbo ine cultural heritage, itori nemaarchaeological sites nokune marock paintings kudhuze neikoko. Saka takanzwa kuti machina iwayo vane kambani inovatumirira muno yeGeo Global. Kambani iyoyo ndokunge yatotanga kuita basa. Tasati tatombotwa kana consultation vasati vawana inonzi EIA report. Saka izvi zvakabva zvakanganisa vanhu votanga kubvunzana kuti zvakambotanga sei. Pakutanga vanhu vaifungidza kuti pamwe MP ndiye atenge kagomo, ndokuzoonekwa kuti aiwa taita mitsangano miviri, ndozoonekwa kuti aiwa zvina chiti zvina mhora mukati, zvina kanzira mukati, zvina DA mukati. Ndo vatoita musangano neGeo Global, vatoita musangano nemachina, vakatovimbiswa zvavavimbiswa. Vanhu vangavimbiswa kuvakirwa zvikoro, kuvakirwa makiriniki. Asi chatakazoona manje tainetwa kamapepa eGeo Global acho iwayo kuti pane mari 500 million zvakatiswa zvazvinhu zvemanyepo. Vonyepa zvakare kuti mabasa ashanga ari about 500 jobs, iwa apabepa ari 40. Vonyepa zvakare kuti hakuna munhu anodzingwa. Uchinatoona kuti pachange pachirohwa madhihora acho it within 5 kilometers, patori within 500 meters, patori nedzimba dzevanhu. Saka zvese izvozvo zvazvingombunyikirwa.
Makanga taurawo here nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi uye vakatiwo kudi?
Nyika MP takataurawo nemutungamiri wenyika tikavazivisa kuti ndo zviripo. Vakati vanhu ndo vanosimba rokutitemaini, asi vari kuonawo sokuti aiwa kana kuti kune marock paintings kunofanira kuchengetedzwa. Vakanditi ndichitaure naminister of mines, tikataurawo zvakare naminister of mines, vakanditi aiwa vanhu ivavo havasati vapuwa mvumo yesuve maini.